very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, August the 31st, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight, tonight on Live Talk, we're looking at the death of more than 70 people in Johannesburg, South Africa. Authorities say these people died when a fire ripped through a multi-story building that had been used by homeless people. Some of them are believed to be Zimbabweans. South African officials today opened an investigation into a fire that burned down an apartment block in the nation's biggest city, Johannesburg, leaving over 70 people dead and over 50 more injured. Tuso Khumalo visited the site and filed this report.
And our hearts go out to every person who is affected by this disaster. This incident calls on all of us, from the emergency services and other entities of government, to reach out to survivors, to help restore people's physical, psychological well-being, and to offer all material help and assistance to the residents affected by this. And I do hope that the investigations into the fire will enable communities and authorities to prevent a repeat of such a tragedy.
That there was the South African President Cyril Ramaphosa, who offered his condolences to families that lost their loved ones today. And back again to our story, where South African authorities are at this moment opening an investigation into the fire that killed more than 70 people and left others injured. Let's go to our reporter on the ground, Tuso Khumalo.
It's a tragedy that has left so many lives distraught and destroyed. This incident happened at 1 a.m. South African time, when most of the residents in this building behind me were fast asleep. It caught fire from the ground floor, and what followed is chaos. According to those who saw what's happening, is people were screaming, children jumping off the windows, and a lot of people died as a result of that. But some were caught in the fire and they died inside. Those who survived the fire have told very sad stories.
Many people, they failed to come out because of the smoke. You see, they suffocate. And those guys who went out, they are the ones who they climbed through the window. So the babies and the ladies, they are the ones who failed to come out.
We were trying to come out, but others, they didn't come out because of that fire was coming down from down to up. Is that affects many people. Some people, they were trying to jump by the windows. That is why they died. Others, they are injured. They are at hospital.
Authorities are saying this is an abandoned building, meaning it is illegal for these people to be staying here, but it's not sure how they were allowed in the first place to stay here.
This building was hijacked. I reported this to the city. One of the investigators from Jeeves came. In fact, we met him here with one of the sector police. Police could confirm that there's a lot of illegal foreigners that stays in this building.
We have activated our disaster management officials, who will start facilitating, you know, relief for affected residents. We've got our other city stakeholders, our chaplaincy service, who are busy now conducting some trauma counseling to affected, you know, residents who have lost their loved ones here.
Tuso Khumalo for VOA News in Johannesburg.
Meanwhile, Zimbabwe's ambassador to South Africa, Henry Hamadziripi, told Studio 7 reporter Jonga Kandemiri that his embassy has dispatched a team of officers to Johannesburg to work with the police to ascertain if there were any Zimbabweans that perished in the fire.
Isusu zvatiri kunzwa ndizvo zvamuri kuona mumapepa pari zvino nepamatv asi vokukonsulate kuJohannesburg tatovatuma kuti vave vanotaura nemapurisa omuno kuti tiwane umbowo hwekuti pangave nevana veZimbabwe here vabatwa netsaona iyi vangave tsakatika ipapo kana kuti vangave vakuvara saka consulate iri kubata pamwe chete nemapurisa omuno kuti tiwane ruzivo irworwo tigoona kuti kana pane vanoda kuti vabatsirikane tinge tichizoona kuti tingakwanisa kuvabatsira sei.
Ivo veconsulate havasati vakuzivisa ivo kuti zvii zvavavana kusvika pari zvino.
Pari zvino hapana zvavati vandiudza nokuti sezvamunoziva kana even ikoko kwaitika moto havasati vaziva kuti moto uyu wakonzerwa nei nokuti chikuru chavanga vachiita iko zvino kupinda mukati menzvimbo iyoyo kuti vapodze moto zvinove zvinhu zvavaita uye kuti vave vanoona kuti pane vakuvara here pane vafa here ndo zvavari kuita zvakare saka vekuconsulate ndangasati ndanzwa kwavari asi ndine chova chokuti ivo vatondiudza kuti vatobatana nemapurisa omuno kuvaudza kuti tine chishuwo chokuti tizive kana pane vekumusha kwedu vana veZimbabwe vangave vabatwa mukati metsaona iyi.
Toti pane vana veZimbabwe vangadai vari mutsaona iyi ambasada Hamadziripi, rubatsiro rupi rungatarisirwawo kupiwa nemuzinda wenyu?
Zvikuru panguva dzakaita saidzodzi kana pane vatsakatika varipo pane hama dzinenge dzichida kuti tivabatsire kuti vakwanise kunochengetwa kumusha urwo rubatsiro rwatinowanzopa kune tsaona dzimwe dzakamboitika kuBoksburg tikakwanisa kuve takabetsera hama kuti vakanga vatsakatika ipapo vakwanise kunochengetwa kumusha ndo rubatsiro rwatinokwanisa kupa ndo rubatsiro rwatinowanzopa.
That there was Zimbabwe's ambassador to South Africa, Henry Hamadziripi, speaking to Studio 7's Jonga Kandemiri. Please stay tuned as we take a brief break.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss about the fire that broke out in an apartment in Johannesburg, South Africa, that may have claimed the lives of some Zimbabweans, we are joined by Diana Zimbudzana Changara of the Zimbabwe Exiles Forum, Dr. Vusimuzi Sibanda of the African Diaspora Global Network, and Victress Matutu of Zim Imbokodo. Welcome to Live Talk.
Thank you.
I will start off with Diana Zimbudzana Changara. Tell us what you are hearing from. Are there any Zimbabweans that were identified so far?
Good evening, Mavela. Good evening to the listeners. It's actually Diana Zimbudzana Changara.
Okay.
Kwa Changara waka kwa kabwa mumbe wano zofunga kutani. Nisiku waita uona ni mumbe za oza waka endesa ukoku.
Yeah, ende rende rizwe nyama I Changara. Thank you.
Chitiko chaitika nasi chikuma 1 a.m. Chitiko chinosuisa, chinorwadza zvikuru. And panta mukama kuseni kuma 16 ndichitarisa panhau dzirizo nhau dzanga dziripo ndasuwa nekuti nzvimbo idzodzo dzadziwandoshayikwa zvizvarwa zvezimbabwe hatina zvedu watati tanzwa kuti pane zvizvarwa zvezimbabwe asi semaufungidzira atiri kuita tinodayira kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinogona nge zviripowo pane vashayika uye pane vakuvara and tarwadziwa zvikuru seorganization ndarwadziwa zvikuru semunhuwo zvake nekuti kufa kwemunhu hakufaniri kuve kunorwadza zvakadaro.
Mm-hmm. Thank you so much. And Mr. Vusi Moses Banda, what are you hearing? Have you heard about any Zimbabweans being impacted? Mr. Sibanda, your line is a bit, it's not very clear, so I'm going to just put you on hold while we sort out your line and switch over to Ms. Matutu, Ms. Victress Matutu. Tell us, what are you hearing from people and authorities? Ms. Matutu.
Thank you so much. Hello.
Yes. Yes, go ahead. Your line is clear.
Okay, yeah. I think that first I would like to say condolences to each and every family that lost their loved ones in that tragedy. It's something that's scary. I'm so shocked. I'm so shocked. After seeing so many bodies lying on the road, I still can't believe such a thing can happen. It's something that's shocking, but anyway, something that has happened. So what I can just say is sorry to everyone who was involved, who was affected by that. We are all affected in one way or the other. As people have said, we have the news of the Zimbabweans that were there, but it's obvious they were the Zimbabweans there. Only that people not be identified. Mm-hmm. I'm so touched, very touched, because you're saying that a lot of people perishing that fire are women only because they couldn't come through, go out through windows like men do. So we haven't been told how many women were died there, how many men died, but it's over a lot of than women because they say it's up towards the windows like that may be. So we've got women and children. It's happening. I'm very proud about that. If women were strong to go through out those windows, they were going to jump, but they failed and they lost their life.
Mm-hmm. Thank you so much. I understand we have Mr. Vusi Moses Banda back on the line. Mr. Sibanda, what are you hearing? Were there any Zimbabweans impacted so far?
Yes, thank you very much. For my understanding, for starters, there are a lot of Zimbabweans.
I'm so sorry, Mr. Sibanda. Your line is very, very bad. I'm not sure. Maybe it's the electricity over there, but again, Bodzukira, kuna amai chambara. Amai chambara, saka zvamira zvakadai. Zvii zvamanzwa kuti zviri kuitirwawo avo vasangana nedambudziko iri?
Mapato akasiyana-siyana vanozvimirira vabuda vaendako. Isusu tichaenda kumangwana kuti tinoona kuti kunenge kukamira sei. Asi isusu nenyaya yekuti kwati zvatinonyanya kubatsira nazvo kuzviri kumutemo, kulegal side of things. Hatina humanitarian assistance yakawanda yatinokwanisa kuzopa. Mm-hmm. Asi tine maorganization atinoziva atinochidzana navo vakaita sana Gift of the Givers. Ndo vaita vekutanga. Ndiri kunzwa kuti MSF yasvikapo. Ndiri kunzwa kuti vana Red Cross vasvikapo. Saka maorganizations yaya ari kusvika achipa rubatsiro. Asizve chatinoda kunyanya kutenda ndecheiyo City of Joburg, City of Johannesburg. Yaburitsa ma first responders vanotanga kusvika panenge paitika chiitiko sechichichi. Mm-hmm. Maambulensi, mapurisa, fire brigade vese vabuda nenguva yakafanira kuti vanoyamura vanhu. takaizvo zvinozvitenda zvikuru. Isusu tichatozoziva kuti zvakamira sei mangwana kana tasvika ku Joburg kwacho.
Thank you so much there, my Changara, but let me take a caller. Hello, caller Makadi. Hello, caller. Hey. Aiwa, tiri wadi, kuri sei ku South Africa. Kola namba tisikunyatso kunzwa itaura itinzwe. I think there's something wrong with that line. I can't really hear what the caller is saying. I'll come to you, Ms. Victress Matutu. If you can just tell us in Ndebele, so is there any help that, you know, your organization or other organizations are giving to these people that were affected, if they are any Zimbabweans? Thank you so much. There, coming back to you, my Chambara. So moving forward, zvizvingadzidzwe pane zvataona zvichiitika izvi.
Chikuru sei chapo iye zvinana kuti chiri kuitika ndechekuti vari kunakurirana nyoka menyu. Mapoliticians ari kuti iwo tingadai takagadzirisa nhau dzezvivakwa izvi zvakahaijekwa dai pasina maNGO anomhanya kumatare achinoti kana taakuda kubvisa vanhu woti musabvise vanhu muri kukanganisa mahuman rights. Zvinova chokwadika, kana muchinge maakubvisa vanhu musina pekuvatsveta muri kutokanganisa mahuman rights. Saka isusu tiri kuti moving forward ka mapoliticians ngaaise zvido zvevanhu pamberi. Kana vachinge vaona kuti nzvimbo dziri kugarwa nevanhu hadzichaita kuti vanhu vagare, vanotedzera kamutemo uripo. Mutemo unotiwo kana muchibvisa vanhu, vapei pamwe pakaringana pakakodzera pekugara muchigadzisapo pavabva. Izvozvo ndo zvinoda kuitwa zvinofanira kuitwa nemapoliticians. Ichi hachisi chiitiko chekutanga, zviitiko zvakadai zviri kugara zvichiitika. Asi tinoda kuti kana zviitiko zvakadai zvaitika zviitike kekutanga zvibva zvaperera ipapo. In fact zvingadai zvisina mboitika dai mapoliticians asina kuwanda nomumwe vachipanana mhosva dzekuzi iwo ndiwo nemhosva, iwo ndiwo nemhosva.
Tanzwapo Miss Victress Matutu vachitaura kuti panoitika zvakadai madzimai ndiwo anonyanyobatikana nekuti dzimwe dzongo havazogoni kukwira pamahwindo vachizvidonhedzera sezvinoita varume. Munoonawo sei ipapo?
Ichokwadi ichocho, madzimai ndiwo anotoita dambudzikiro. Ende uyezve kana uri hamaika uine mwana unofunga kuti saka kana ini ndikada kujamba nepahwindo apa ndodii nemwana uyu, ndomubereka here, ndojamba naye todiiko? Saka izvozvo nguva iyoyo yekuti anenge achipishana nekufungwa, varume vari kutojamba vachienda, varume vari kungojamba vachienda, mukadzi unozopedzisira wazobatwa nemoto iwoyo usati watarisa kuti zvinondoita sei. Saka izvozvo zvinobva zvanyanya kushungurudza nokuti pane mwana pavanhu varipo pavashaya pane mwana ane gore bedzi. Saka amai vemwana ivo vanogona kunge vange vachitonetsekana kupushikana nepfungwa kuti ndodiko nemwana uyu, ndojamba naye sei? Kuva mwanga vari musidzisiro
kubva mufloor yechi5 kuenda pasi pakareba zvekuti izvozvo zvinhu ndo zvanyaisa kurwadzisa pachiitiko chakadai ichi.
Miss Matutu, coming back to you, so we heard, you know, from Mrs. Chambara saying that there were a lot of back and forth between different authorities and the government. But I understand we have a caller. Hello, caller.
Yeah, hello, Magadi.
Ai, wati tukutaura nani, muri kupi caller?
Ndiri ku South Africa na Kevin.
All right. Taurai tinzwe muri kuona sei chiitiko ichi zvaitika izvi muJohannesburg.
Chiitiko ichi tungochiona chiitiko chinorwadza. Ende ipapapo panhu pai pari kunetsa kuti hapasati vanhu vazhinji vari kunoda vasati vaziva kuti chii chaitika, kuti pakute kuti magetsi here kana kuti pane zvabatidzwa ipapapo. Asi zvakaoma hazvo zvaitika muno muJoburg.
Mambonzwawo kuti pane zvizvarwa zvezimbabwe zvakuwara here kana kushaya?
Pari zvino hapana information yati yabuda yekuti paita zvizvarwa zvakuwara kana kushaya zvezimbabwe. Hapasati pabuda information iyoyo.
Orit, asi mazwi apa hamungapowo kumhuri dzarasikirwa nehama neshamwari kunyange dziri dzekune dzimwe nyika kana dzekumusha.
Tongotawo komana hatichemeti netariro. Zvakaoma hazvo zvasangana nemhuri dzakasiyana siyana ipapo dzedzimwe nyika. Asi aiwa, zvakaoma hatigoni kutaura zvakawanda mashoko kana bhuwa chino chinorwadza kunzwa kuti munhu angotsvira mumba asina paari kurwadza kana kudii, ongonzwa kuti kutsva zvikutsva kunhu kunorwadza.
Aiwa, tinotenda vatsuro, muve nezuva rakanaka.
Okay, tinotenda masisimazi.
Thank you so much. Coming back to you, Miss Matutu. So from your own observation, you know, Mrs. Chambara was saying there was a lot of back and forth between authorities in South Africa. How can this be resolved in future to make sure that this does not happen again?
Njengoba njengabantu bokufika lathi South Africa sizabantu bokufika, sokuthatha idilemu eningi isabe kubantu basiyabithuli bekade bekhona abathathelawo madilidi lapho eSouth Africa ahayijekileyo abandoned bahlale khona. Engingacabanga ukuthi kuziqinise khona lokho, ngoba manje sengathi kusetshenziswa lokho ukuthi kuzinge ukuthi hhayi ngabantu bokufika laba abasuka besale ezindaweni ezingalungelanga ukuhlala igovernment imayithi kutsho. Kodwa akusikho lokho, abantu bokufika laba bantu bayathi ukuthi bakhona lapho abebhadala khona irenti, kulo muntu onguye obarentisayo ukuthi babhadale kuye. Engingacabanga ukuthi labo bantu abarentisayo bangabantu bokufika, kungenzeka ukuthi bangabantu balapha eSouth Africa. Yebo, abantu bokufika bese yisiqudubo esipile ukuthi abantu bafike badile indawo zokuhlala nokuhlala endaweni ezindala. Okunye kwenza bahlala endaweni ezindala, lezo ndawo zisibe besi isikhathi zisiphile azikayigesi izikhathi aziyawo amanzi sebhadala lapho ncane.
Thank you there. Thank you, Miss Matutu. Let me just take a caller quickly. Hello, caller. Hello, caller. Caller, muri kutinzwa here? I'm not sure if the caller can hear us. I think the caller might have dropped, but I'll come back to you, Mai Chambara. Tangata tiri pakunzwa tanzwa kola apo achitaura kuti zvinorwadza kuti vanhu ava vawanikwa vachishayika mushure mekunge vatsva. Taona zvakare panga paine makambani nevamwe vakawanda vanga vari pachiitiko ichochi. Tanzwa embassy yeZimbabwe ichiti yatuma nhumwa kuti dziende kunoona kuti vangabatsira sei. Panenge pakadai apa, embassy inofanira kunge ichibatsira sei semaonero enyu?
Iye zvinezvi pari zvino I think zvavatoita izvozvika vagonesesa zvikuru, nekuti hapana tese hatisati tava neinfomesheni yakakwana yekuti tizive kuti vanhu vekumusha vacho vangani, uye rubatsiro rungadiwe nevanhu ndiri kupi nekuti zvizhinji zvazvo zvaigona kunzi dai embassy dai papa tina zvainzi zvaitwa nehurumende yeSouth Africa taitaiwa embassy ngaimhanyi inodi inobetsera asi vanhu vamhaiswa kuzvipatara vatovashaika vatomhaiswa vaendeswa kumamochari saka taakuchimirira manje zveDNA verification zvichaitwa kana zvazenge zvaitwa zvese izvozvo tinenge taakuziva kuti embassy inofanira kubetsera ichidai isusu vanhu tinogona kubetserawo tichidai zvichingoenda zvakadaro
panyaya iyoyi yeDNA allo but hold on I understand we have a caller allo caller makadii caller allo hello caller ndiri kungonzwa mumhanzi chete all I can hear is music from the caller's end I'm not sure if the caller is still on but caller if you're there hello unfortunately there's just music in the background of the caller's line so thank you so much caller let me come back to you Mai Chambara atiendeze mberi ndiri kunzwa kuti Vitress Matutu foni yake yadropa aiwa nhasi mafoni asi kutifarira but regai tiendeze mberi nechirongwa chedu tiri panyaya yeDNA tamboona imwe yemakambani vanobatsira panyaya yekutakura zvitunha vachiendesa kuZimbabwe yeGreat Hope mukoma more boys munetsi vachitaura ivo kuti zvinotora nguva kuti vanhu vazoona DNA yekuti munhu uyu ndiani zvinogona kutoita mwedzi nemwedzi munopaona sei ipapa Hello, Mai Chambara. Our phones really seem to be giving us problems today. While we are, let me read some of the messages coming in from Facebook, VOA Shona. Panava Richard Moe varikuti kwazwa itete marvelous mhlanganya huye muri sei zvenyi koko aiwa kunotiwadi Richard Moe akoti kwakaita chiitiko icho chinorwadza varikutaura ivo pana kumbulani zingwara zingwera varikuti zvakaoma hazvo pana Denzel Zuzu arikuti shame sorry South Africa and Zimbabweans who may be affected may God comfort you in this difficult time Angelica Muchenanzi too bad vabvepi moto uyu just asking that where did this fire actually come from Juliet Chino Kopota vawanike vari kudaidza umwe wavo munyaradzimidzi arikuti hanzi makadiiko nechirongwa tete aiwa tete kunokuvari nani pachirongwa tsitsi mangara arikuti shame marwadzo saka ndiri kuona vazhinji Richard Moyo regaito nemai chambara vari kunzi vadzoka alo mai chambara tanga tiri kutaura panyaya yeDNA kuti inonzi inotora nguva yakati rebei izvi hazvizokanganisa here mhuri dzakamirira kuti dzinzwe kuti hama dzavo dzakatsakatika kana kuti kwete
hongu nguva zhinji inowanzotora nguva yakati rebei asi ndinodayira kuti pachiitiko chakadai ichi hurumende yeSouth Africa ichamhanya mhanya kuti zvikurumidze zvaitwa nekuti yaakuziva kuti maziso ese akatarisa pairi but pane chimwe chiitiko chabva kuitika nhasi mukatarisa mutungamiriri wenyika inova Cyril Ramaphosa vatononoka kuenda kuchiitiko ichochi nekuti vanga vari kune imwe nzvimbo kueastern cape kunonzi kugebehau vachivhura imwe senda yekuita izvozvo zveforensic investigation zvemaDNA izvi saka ndofunga zvichabetsera kuti sezvo nzvimbo dzacho dzekuitira izvozvo izvi dzati wandei zvichaita kuti zvinhu zvacho zvikurumidze kudi kufamba negwara
aiwa tinotenda chaizvo manyatsoti nemo nemo uyezve mungotaurira vanhu vanenge vada kunzwa zvinoita organization yenyu vanokuwana ipapi
isusu tinowanikwa panonzi pakutwanong democracy center 357 Fisak Street mupretoria kana kuti street of Tswane vakasvika ipapo nguva zhinji vanotishaya saka kana vatishaya vanotitsvaga pafacebook ndo patiri zvakanyanya votibvunza kuti tiri kupi nekuti kubvira pakaita covid paya paya takabva tangokurudzirana kuti tiite remote work saka kazhinji kacho tiri kumaofisi
Thank you so much, and that brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanganya Huye saying have a very good night.